Manager wachiwandireva Clyde Musonda nasi vaudza vatori venhau kuti WBC yapachiwandire mukana wekuti arwire bhande reWBC International iro riri maoko Yuvraj Singh anobva kuIndia.
Faiti yatakawana yakuda kwacho chiwandire ari kutamba swafiti December kuAustralia. Ari kunotamba akachallenja Bellator International World International Boxing Council title yaakachallenja. Saka ari kutamba nemusikana anobva kuIndia anonzi Yuvraj Singh uyo waachasangana naye.
Vamusonda vanoti bhande iri rakakosha nekuti chiwandire akaritora anowana mumwe mukana wokurwira bhande repamusorosoro reWBC regoridhe.
Bhande riri nouremu nokuti ndere pasi rino rose, asi riri inhamba 3 muorganization yeworld boxing council. Sokuti kana achinge arwina bhande iri achawanazve mukana wokuzorwira bhandi rokupedzisira reWBC gofu.
Gore rapera chiwandire akamborwira bhande regoridhe iri asi akakundikana kuritora mushure mekurohwa nemapoints naYemilet Mercado wekuMexico. Chiwandire pachake anoti atotanga kugadzirira zvakasimba kuti akunde.
Yeah, I can't promise you much sezvandakamboita kuMexico. Ndingakuudzii zvakawanda wanda, but only our training yatinofundidzira kuti tichaiita ichatiunzira magood results and also to prove ourselves kuti we can do it as totals.
Izvi zvatsinirwa nemurayiridzi wake Tarisai Ponde anoti panosvika zuva remutambo vanenge vatodarikidza gadziriro yacho.
Don't imagine what it was hard, because maybe you think atashika pa peak. Ndinga kufira pa kuti when it comes to terms of working, atada mukufika.
Vamusonda vanoti vane mavhidhiyo asing achirwa ayo varugaroona nachiwandire kuti azivisise marwiro emutambi wekuIndia uyu.
Pamutambo uyu ndakakwanisa kuongorora musikana anonzi waachanga achitamba naye. Ndikatarisa nematambiro anoita musikana wangu ende uyezve pamaratings musikana wangu atori panumber 10 iye ari panumber 41. Saka ndinotarisira ende ndinovimba kuti pamutambo uyu tichange tichikunda.
Mutambo uyu uriko musi wa15 zvita kuAustralia uko kuna vana muzvina bhizinesi vari kushambadzira nekudira mari mumakundano aya. Chiwandire akaita mukurumbira apo akaenda kuZambia ndokunorova Catherine Piri nekutora bhande reWBC reuremu hwesirivha. Akadzivirira bhande iri nekurova Zulina Monos wekuMexico izvo zvakamupa tikiti rekunorwa naMercado wekuMexico zvekare. Chiwandire ndiye mutambi wechipiri muZimbabwe kutora bhande reWBC reuremu hwesirivha achitevera mutsoka dzaCharles Manyuchi uyo anoti ave kuda kuregedza zvetsiva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.